Chikamu 5. Dzidzo yeumambo. Kudzidzisa vashumiri vamambo. Unonyemwerera uchiratidza mukurukuri ari kupa hurukuro pachikuva kuti uri kunakidzwa. Mukurukuri wacho ihama yechiduku yekuungano kwenyu, uye ari kupa hurukuro yake yekutanga pagungano. Paunenge uchinakidzwa nehurukuro yacho, unopera mate mukanwa paunofunga nezvekudzidzisa kunoita Mwari vanhu vake. Unoyeuka hurukuro yake yekutanga pachikuva, woona kuti zvichokwadi akabva nekure. Akadzidziswa pachikoro chaMwari choushumiri, akazopinda chikoro chebasa roupiona. Nguva ichangopfuura, iye nemudzimai wake vakapinda chikoro chevazivisi vemashoko oumambo. Paunenge uchiombera, hurukuro iyoyo inonisa mvura yapera. Unotarisa vanhu vawakagara navo, wofunga nezvekudzidziswa kuri kuitwa vanhu vose vaMwari. Bhaibheri rakagara rataura kuti paizova nenguva iyo vanhu vaMwari vose vaizodzidziswa naJehovha. Isaiah 54, verse 18. Tiri kurarama munguva iyoyo. Tinowana dzidzo iyoyo mumabhuku edu, misangano, magungano, uye pazvikoro zvakasiyana-siyana, zvakaitirwa kuti zvitidzidzise kuita mamwe mabasa musangano raJehovha. Muchikamu chino, tichakurukura kuti dzidzo iyoyo inoratidza sei zvakasimba kuti umambo hwaMwari huri kutonga mazuva ano.